Sito Farare yakadeedza maunions anomirira mavenda achiti iwo vanoda kuti maassociations aya avabatsire kukolekta mari kubva kumavenda mataxes avakaproposa ayaya. Isusu mameetings acho na SSA National Vendors Union taingobuda pachena kuti aiwa mukagara matanga kushanda muchidaro kuti munopa maunions kana kuti maassociations simba rokutora mari kumavenda, muri kuexpose mavenda kucorruption. Nokuti tikatarisa mafambiro anga ari kumboita vending kumashure kwapfuura uko, mavenda anga ari padambudziko rokubirwa mari nemamwe maassociations anongouya anongonyuka nhasi mangwana uchamaoni anongonyuka ongotora mari kumavenda. Saka tanga tichiti isusu hazvifanirwi kusiyirwa maoko emaassociations.
Ko iyo kanzuro iri kupawo zvikonzero zvakadii zvaita kuti isange ichitora mari kune vanotengesa?
Ndingati pamameetings ataipinda isusu National Vendors Union takaona kuti panga pane mangange pautungamiri wekusito Farare. Vamwe vanga vane idea yekuti ngavakolekte ivo, vakawanda vacho ndivo vanga vane idea yekuti havagoni kusubcontracta nyaya yekukolekta mari idzi kumavenda. But amino politics dzakazoitika mukufamba kwanga kwaita nguva kwakuendwa kumakongresi emamwe mapato, tikaona vaya vanga vachimbosimbisa nyaya yekuti isusu sesito Farare tisokolekta mari vaakuita backtrack. Saka havana mareasons akajeka zvavo, vanowirirana nezvizvo zvatinotaura zvokuti corruption inogona kuzowanika yava kunyuka ipapo. Reason yavo hombe yavakangobvisa nayo ndeyekuti hanzi imimi semaunions mune control iri direct kumamembers enyu, saka tokupai mukana iyoyo kuti mukwanise kudila nechi nemamembers enyu. But isusu tikaudza kuti no, vanhu ava vari mobile, anogona kunge ari papa nhasi achishandira pakona Leopold takawira naNelson Mandela nhasi, but mangwana unomuwana ava kuna Julius Nyerere, unomuwana ava kupakeda. Saka vanongofamba vachingochinja, saka havana control kuti maassociations ane control nepanogara mavenders kunyeba pamadziviro atinoita mashandiro emavenda.